Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanhasi muvhuro kurume 11/2019. Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mapfume vambonozvipira kumapurisa panyaya isati yazivikanwa kuti ndeyei. Gavhuna vebhanga guru Dr. John Mangunjika vanoudza paramende kuti hurumende iri kubhadhara chikwereti chemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kuAfrexim Bank ichishandisa mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Musangano wekudyidzana kwehurumende yeZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission unoenderera mberi, makurukota enyika mbiri achisangana nhasi muHarare, ukuwo vatungamiri venyika idzi vachitarisirwa kusangana mangwana. Nyanzvi dzezveutano dzotaura pamusoro pezvirwere zvenyawiri neasma. Vatsigiri veMDC mudunhu remasvingo vopesana pamusoro pekuti ndiani achakodzera kutora chigaro chasachigaro wedunhu pasarudzo dziri kutarisirwa kuitwa paCongress yebato mwedzi miviri inotevera. Murairidzi weDynamos Lloyd Chigove anoti haasati anyatsosvika paanoda mukuumba chikwata chake, kunyangwe hazvo Dynamos yakarova Cape United 2-0. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvemusangano wokudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission uyo uri kuitwa muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.